Nyaya yatiri kunyanyonyomita nayo ndeyekuti vasimba neuta mudarikwa inhengo yeparamendi. Saka zvavanenge vataura zvinotererwa. Saka isu vemDC tinonyanyotya nenyaya yekuti zvinopa izvo mukana kumasupporters avo eZANU agara ari vanhu vanoda zveviolence kuti vazoti vakaona vanhu veMDC masupporter edu isu vachida kuita misangano vachida kuita marali vanobva vatoti MP vanga vari kuno zvavakataura izvo vakati kuno hakuna space hakuna mukana weopposition zvotovapa simba rokuti munhu wese weopposition ngaatandaniswe kuti hatidi kuona opposition party inosvika muno zvino kana vachidaro vari member of parliament ndokutotika ino yatodeclare kuti ndisu toga tiri muno zvino ingava democracy here yakadaro.
Asi bato renyu rine mamwe matunhu here ariri kukundikanawo kusvika pari nhasi kunze kwemashoko amuri kuti ari kutaurwa iwa?
Jonga, tine matunhu akawanda atinonetseka kuti tipinde murunyararo kunyanyanyanya muprovinsi iyoyo yemasvonaland east. Masupporters edu vari munhamo kuti vaite musangano chaiwo kana kuti musangano usitombori radi wokungoti tangaita musangano wevanhu vari mustructure vanotoonesa tsekwende ipapo nokuti vachada kuzikanwa kuti musangano waitirwa pamba pani munhu wache kana ari munhu anga achigara munharaunda sabugotonzi munhu uyo ngaabude mumusha momo ngaadzingwe kana vanga vari muminda mirefu vaya maresettlement otonzi munda watakakopa tokutorera zvino ndozvatiri kuti isu ingava Zimbabwe here iyoyo kuti vanhu vaakunzi musaita zvemamwe mapato kusiya kweZANU. No dictatorship kaya tinogara takachema nayo zuva nezuva.